Makurukota akatumwa navaRamaphosa haana kutumwa kuzoona mapato tikati mapato ari anoonekwa nezvekutongwa kwenyika muZimbabwe kana toti other political parties vakatumwa specifically kuzogara pasi napuresidendi wenyika yeZimbabwe comrade Edi Mnangagwa uye zvavakanga vafambira ndokusaka makaona kuti vamakamera vakadzingwa kunzi ngavabude nokuti zvavakanga vafambira zvazvisinei nezviri kuitika muZimbabwe zvavakanga vafambira ndedzimwe nyaya dzokuti iwo president Edi Mnangagwa kana vakazowana mukana vachakuudzai kuti iyi ndo meeting yataka taita ndo zvataikurukura ndo hurukuro yataiita hurukuro yacho yanga isinei nesituation iri muZimbabwe yanga isinei nokusungwa kakaita vana hope weo vanotengesa nyika neMDC vaya vanongoukura vaya vaya zvazvisinei neizvozvo zvose izvozvo haisiyo yanga iri agenda yehurukuro yakadi yakaitwa ne makurukota akatumwa navaRamaphosa kuzoona president
vacharumbira SADC iri kushorwa kuti haina kukurukura nyaya yeZimbabwe pamusangano wayo uchangopera munoti
nyaya iripo ndeyekuti kuZimbabwe hakuna situation iri kuZimbabwe iriko munjere vanhu veMDC nemamwe political parties nevanoda kuinsaita neamerican embassy America yacho munjere dzavo vanhu ivavo ndo situation iri kuitika kuZimbabwe asi on the ground muZimbabwe hamuna situation yokuti ingada kuti itaugwe kupi SADC ndo vakavakidzana neZimbabwe vanotoziva zviri kuitika kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose vanotoziva futi zviri kuitika kuZimbabwe kudarika even mamwe mapato epolitics mapolitical parties arimo muZimbabwe ndo saka isiri issue kuSADC SADC yakatotenda president wenyika yeZimbabwe kuti tinoda kutendai nokuti makaita kuti muZimbabwe munge mune muAfrica muSADC munge mune peace nestability instead yokuti vataure kuti kune maproblem muAfrica muSADC vakatotenda president weZimbabwe kuti
bato reMDC Alliance rinoti ZANU-PF iri kushandisa nyaya yeCOVID-19 mukudzvanyurira vanhu
nyaya iripo vahonde ndeyekuti government yedu haisi kuviolata any human rights kana nokuinforsa kwavari kuita mitemo yekuti kuitwe makefyu nenyaya yecovid tiri kuona izvezvizvi kuti muZimbabwe vanhu vavakufa necovid vawanda mani ende vari kuwanda because takambovhura futi paya uye vamwe vari kubva kunana South Africa vachipinda vachismagla mizvitunha nekusmagla vachitiza mabhodha vachipinda nepasina mabhodha vachipinda muZimbabwe vachiunza covid iri kuuya ichiuraya vanhu vakawanda muZimbabwe ndo zviri kuitika iko zvino saka isisiri kuti gavhumendi yeZimbabwe inolidhwa nacomrade Edi Mnangagwa hapana pairi kumbunyikidza vanhu